Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikunguru 25/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari kufamba ne voters roll vachivhundutsira vagari kuti namba yezita rako mu voters roll ndo namba ichange iri pa ballot paper. Anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu.
Miri Jonga kusapa mapato anopikisa mukana wekutsvaga rutsigiro nekuzvishambadza kunonzi nevamwe kuchabva kuti sarudzo dziite mutaura remu. Asi vezanu PF vanoti vari kutsvaga havo rutsigiro murunyararo uye pachaitwa sarudzo dzakachena. Nyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kudzika here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemhiri Jonga kusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti uye kusapiwa mikana yekuita misangano nemapurisa kana kuzvishambadzawo panhepfenyuro dzehurumende kwevanopikisa Kwawe kupa kuti vanoongorora nyaya dzesarudzo vati Zimbabwe yatarisana zvakare nedzimwe sarudzo dzichaita mutauro nekuramba kutambirwa nevanenge vakundwa zvinozokonzera kusagadzikana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Panyaya yemhiri Jonga vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri vezanupf mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kafira mberi mumwe wevagari ava vaedmund mudzingwa vekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sarudzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso
vari kuti ivo ballot paper ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere zanupf kana vachida kuti zvinhu zvivafambire zvakare vari kuti ivo kana mukasadaro kuchava ne rerun ichaitika zvinova izvo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji
mutauriro webato renca uye vari kumirira bato ravo kubhikita westndare reparamende vamadhokuti vasavanoti ichokwati kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari
tinoti zviri kuitwa nezanupf zvokufamba nevoters roll izvozvo vachichidzira vanhu kutyora kodzero dzavo uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaura yekuti vari kuchidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yezanupf zvakashata kutyora kodzero dzavo asi kuti toda kuudza vagari vemubhikita west nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachichidzirwa nezanupf
izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita west kutriplec vabhaninyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi
vari kufamba nevoters roll vachivhundutsira vagari kuti namba yezita rako muvoters roll ndo namba ichange iri paballot paper anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu zviri pachena ndezvekuti zanupf haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti izvi hazvisi pamutemo izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira zanupf kubhikita west vadheni nhatiso makusha avo vati vanga vari mumusangano asi mutauriri wezanupf masvingo vapepika chiwewe varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo
inona kuti ikodzero yedu ende kuvatsigiri vedu tinotarisa ti voters roll tiri kumasero kwedu saka izvi hazvinei neopposition nyangwe opposition yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo Iyo wano komplena no kuti enzi yawa ni yukta wana mastrakia. Mastrakia ze hawa hasi kipati pane wano wa. Kana wano wano kutu watiri kwa pati. The best thing that they can do. Dawa wene mastrakia. Wakwante kuvizita to the last person on the ground.
Mutunga miri wenyika ni batole ZANPF. Wa Emerson Mnangagwa wari kugara wa shikuru zira unyararo mkua esarujo. Asi wano pikisa wano oti. Muromo hau zari rune ruizi. Walona nezo matogo renyika waka zumiri rama swingo. Wa ashboard madida wano oti. Nyayo shiki zira wano. Ne miri shonga masingo nenyika yose zichaita usaru zisatambirwe nevamwe.
Sazvo zvose zvinenge tichizviona zvino zvinosirisa zvikuru uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo. Saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uri kuda kuitika wesarudzo uyu vabira kuita zvemhirizhonga.
Kunze kwemhirizhonga, sangano repachedu iro riri kuongorora gwaro revavhoti rinotiwo pane vanhu zviuru gumi vari kushandisa nhamba dzezvitupa dzakafanana nedzevanhu vakambovhota muna 2018. Zeki inoti ichiri kukwenenzvera gwaro revavhoti iri. Bato rinopikisa reCCC ranyorawo tsamba kuvatori venhau richiramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vanopikisa vari kuramba kuwana mukana wekuzvishambadza pane penyuro dzehurumende. CCC yati hurumende yaisi kuzadzikisa zvakakurudzirwa neSADC neAU kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvishambadza zvakafanana. Bato reCCC riri kurambawo zvitaurwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambidza misangano yeZANPF yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yeZANPF ichishandisa mapurisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakazvimirira vaSevia Kasukwere nhasi vaparura urongwa hwavo hwezvavari kuvimbisa kana kuti election manifesto vakasarudzwa kutungamira nyika. Izvi zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yeupfumi, dzidzo, utongi hwejekerere nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi tabata vakasukuwere.
Tichavapa simba renyu nzvimbo yavo vakwanise kukwevesa dzimari dzokuti vakwanise kuita mabasa avo ndozvichazopa izvo tisumudze tive ne at least 30% inenge yaakuita contribution iri kubva pane mumwe nemumwe wedu. Nyika inovakwa nevanhu vanenge masvesve. Tinobatsira napota nekokotisangana. Saka chatanga tinacho makore esaya taregerera upfumi hwenyika huchiverengwa nemuonero waita varungu kare kuti vaingotarira upfumi chete hunobva muzvavanoita mumadhorobheni. Tinoda kutichiti munhu wega wega muZimbabwe pese paari ikodzero yake yekunge achisumudza nyika achibatsira uye zvaachiverengwa panyaya yeupfumi hwenyika.
Totarisawo nyaya yemindai pangagadziriswa sei kuti vanhu vatange kurima zvakanaka munyika? Mataura nyaya yekuti munenge muchitarisa kuti uri kushandisa here munda wacho iwoyo, asi izvi hazvizonetse here tichitarisa kuti varungu vakatora makore anokwanisa kuita zana, vamwe vakatokundikana kusvika vaakunyatsokwanisa kurima zvakanaka nekuti vaibatsirwa nehurumende yavo nekudaro vakazobudirira kuti vakwanise kuita hurudza.
Patiri kutangira ndepekusimbaradza varimi vedu kuti vakwanise kurima zvine simba. Chepiri, tosimbaradza uono hwavo hwatingati kuti ndivo vange vari varidzi vemadhunduru atinawo vane mapepa avo. Tataura zvekare kutazi ndechiongorora kuti hapana here vakaita fufuro vakatora zvakawandisa zvavasiri kuseenzesa. Ndiwa toto muhandara ni mapurazi gumi, mwana raudzira kuti ese iwayo asanga achimubatsira kuti adini, asharima here iwayo aiwa. Ndiwa tiri kuti iwayo aiwa katichidzorere dzanai. Zvaunenge waita ipapo wasumudza nzvimbo iyoyo unenge uchikwanisa kuzokwanisa kutengesa purazi rako mangwana mari usvisa muhomwe mako nekuti inzvimbo yako.
Asi kana vamwe vanoti ivo vakasukuwere vaimbonzi vane mapurazi anodarika rimwe chete, ichokwadi here?
Ndine purazi rimwe chete randakapiwa pakaitwa basa naprezidenti vaMugabe randinaro. Zvimwe zvinotaurwa mwana wamai unoziva muromo wemunhu unodya sauti neshuga, zvimwe kungotaurawo munhu anenge adya sauti kuda. Saka handingasikwerenisikakavadza navo, ini ndine purazi rimwe chete, ndopandinomira ipapo.
Toendawo kune zvicherwa uko. Muri kutaura kuti paroda kuumbwa homwe yekubatsira vanhu.
kana kuti amukuti Sovereign World Fund mungatsanangura kuti inofamba sei.
Homwe tiri kutaura yeupfumi inenge ichibva mumari ichatorwa muzvicherwa zvedu. Dzimwe nyika dzatatarisisa dzatafunda pamusoro padzo ndingape mufananidzo wenyika inenge Norway. Zvinocherwa munyika yavo angava mafuta rimwe bandiko remari iyoyo rinobva ranoiswa muhomwe yenyika inochengeterawo vana vamangwana. Tinofanira kuva nechimwe chidanzo chinosarirawo vana vamangwana.
Asi kavamwe vanoti vakasikuveri vakambozviedza izvo vari gurukota rezvevechidiki zvikaramba kubudirira vanozozvikwanisa sei?
Bodo halina kukona kubudirira nekuti pari nhasi Sovereign World Fund yakatora mutemo yavapo chisipo ndechekuti inge ichiseenzeswa semaorongero atanga takaita. Chakapa kuti tisakwanise kubudirira panguva yapfuura pazvirongwa zvanga tinazvo yanga iri nyaya yemukati medu muono wevamwe vakanga vachidzivisa kuti pasakwanise kuwanika chinowanika kuvanhu nekuti zvaizvo zvakanganisa mangwana pakuuya pazvigaro.
Vari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vakazvimirira vaSevia Kasukwere vachitaura afari parunare kuSouth Africa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana munyika nevesangano reUnited Nations vari kukurudzira vanhu kuti vaise musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko revana vasati vabva zera kana kuti vachangobva zera vari kubata pamuviri, uye vari kutiwo dambudziko iri riri kuramba richikura munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumuzinda weUnited Nations muHarare nhasi, nyanzvi mune zvevana nevechidiki vachishanda neUnited Nations Population Fund vaBlessing Nyagumbo vati tsvagurudzo yavakaita yeNational Adolescent Pregnant Study yakabuda muna Chikumi gore rino inoratidza kuti kubva muna 2019 kusvika 2022 pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakaita pamuviri zvakanyoreswa pamutemo zvikamu makumi nechimwe kubva muzana kana kuti 21% vana vasati vabva zera nevachangobva zera vari pamakore ari pakati pegumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years.
Pakainge paine 1,700,000 vanhu vakaita pamuviri, 21% yavo inova 350,000 vakange vari vana vane makore anobva pa10 kusvika pa19.
Vanyagumbo vati nekuda kwekukura kwedambudziko iri vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedza kuderedza dambudziko iri munyika.
Tiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education kusimbisa yatinoti comprehensive secondary education, kunova yoko kuwanikwa kwemashoko pavana vechidiki kuti tivape mashoko neunyanzvi hwavanongongoda kuti vazvidzivirire kubva pakubata pamuviri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri vatendawo kuti dambudziko iri rakakura.
Mateen pregnancies ritori dambudziko hombe nokuti kanganisa vanasikana kuti varambe vachienda mberi nechikoro vafokasi vagoachivhawo kana kukwanisa kuita zvinoita vanakomana vezera ravo.
Dr Edwin Mpeta shandawo neUNFPA vatiwo nyaya yekudzivirira pamuviri yakakosha zvikuru munyika.
Zvino kana ichitarisa nyika yeZimbabwe inoda zvokushandisa pafamily planning zvakaita semapiritsi zvinokwana izvipakati $7-$8 million. Saka zvakakosha kuti patinoita chirongwa ichi hurumende inge inotengawo mapiritsi.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri.
Kwadi chokuti rubatsiro ruzhinji runobva kumasangano akazvimirira nekunze uko kusvikira hurumende yaona kuti pane zvinotokosha zvisipo kuti vakwanise kuiisawo mumabhajeti vagogonawo kuti titangire padrawing board kudzidzisa vana nekutsvaga mhindu nekuti varegere kuita pabonde nguva isati yakwana.
Vachitaurawo nyaya yekuronga mhuri kuvanhurume vamupeta vatiwo vana baba munyika vari kunyanyosiyira zvekuronga mhuri kuvanhukadzi.
Yekusunga machubhu kunozodarika nembeu yababa
ndikangoti varume vari kushandisa vacho vashoma chaizvo zvokuti ngatoti kushandisa kwacho kutorevesa 1% ndofunga kuma 0.1%.
Rimwe gwaro rakamboburiswa nebazi redzidzo yepasi rinonzi Primary and Secondary Education Statistics Report muna 2021 rakabuditsawo pachena kuti mugore iri vanasikana zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu vaive vatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti vaive vaita pamuviri kana kuti varoorwa mazana maviri nemakumi matatu nevasere vari vanasikana vaive kuzvikoro zveprimary. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi rivataungana ndoro vanga vati vaizotaura nesu vasununguka, asi hurumende inogara kutaura nezvekuchengetedzwa kwevana vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vechidiki vanoti havana zvikwanisiro zvakakwana zvingavabatsira mukuchengetedza gohwo ravo, izvo zviri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda mushure mekupeta mwaka wekurima. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reFood and Agriculture Organization, FAO, rinoti gore negore varimi vemuZimbabwe vanorasikirwa negohwo ringangosvika zvikamu zviri pakati pemakumi maviri nemakumi mana kubva muzana. Izvi zvinonzi zvinoitika munguva yekukohwa uye kana mbesa dzava kuchengetwa mumatura. Mumwe murimi wechidiki anorima ari kumhondoro vaTerence Maposa vanoti ruzivo ndirwo rushoma mune varimi vakaita saivo.
Tine simba rakanyanya chairo rekushanda, asi hatizorina ruzivo manje kuti toita sei. Zvatakwasa kukohwa gohwo redu iri, kazhinji kacho unorima mwaka wese usingatozivi kana usina kugadzira market kuti ndikunotengesera ani, ndichazvibata sei, ndichazvichengetera pai, zvigofamba sei, kuhudli unohudla gohwo rangu kana ndari kohwa zvichafamba sei.
Mumwe mudzimai wechidiki anorima madomasi munzvimbo yeChegutu Muzvare Rumbidzai Matonga vanoti vanokundikana kuwana zvikwanisiro sezvo zvichivadhurira.
Uchada kutanga kumaketa product, then wozotanga kuda kuita transport arrangement from the farm to the market, ndipo unozotanga kufunga kuti kana riri domasi rangu ndorisa pai, ndipo unozorealize kuti gumba macho mune makonzo, saka ndakufanira kutanga kutsvaga mushongo makonzo. Handina futi makreti ekumezesa readiness yakazhinji for small scale farmers, tinenge tisina. For large scale vanenge vaine mafarm managers, malosses wavo vanenge vakabaita calculate and vakamaita look into.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinoshanda nevarimi vechidiki reApex of Young Farmers Association vaBaldwin Mazango vanoti vechidiki vanoda kubatsirwa nemunhu wese uye kugara vakaziva zvinoda kuitwa kuitira kuti vasarasikirwa negohwo.
Zvinhu zvinokwanisa kudzivirika kana varimi vedu vakava nechenjedzo nekupiwa ruzivo rwakakwana kubva kuna vanovatengesera mbeu nevanotenga vacho maGMB nemamechensi nevanosupplya mishonga yekudzivirira gohwo. Malosses aya anotangira pazvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti nguva yekukohwa. Chechipiri ndechekuti patinochengetera mbeu dzacho dzatiita kohwa.
Sachigaro webhodhi reAgricultural Rural Development Authority, ADA, vaIvan Craig vanoti varimi vechidiki vanofanirwa kuenda kunoonawo zvinoitwa kumisangano inoungana varimi kuitira kuti vawane ruzivo runoita kuti vasarasikirwe negohwo ravo.
Ini sevarimi vechiduku ndimi watakatarisira kuti ndimi chataurima mangwana, samusakadzidza nhasi hapana kwatinoenda tinozofane nzara pamberi apo kana kuti tabudisa mari yakawandisa pamberi apo tichitenga chikafu. Saka nekudaro huyai kumisangano inenge yakanangana nevarimi kuitira kuti tidzidze tiite zvinhu nemazvo ninguwa.
Mukuru wemadhumeni kukambani yeSeedco, amai Wendy Matashu Madzura, vanopanga mazano kuvarimi kuti vasarasikirwe nempesa dzavo kana vachinge vakohwa zvirimwa zvavo.
Unyoro unodiwa pakuchengeta mbesa dzavanenge vakohwa. Sitarisa muenzaniso wechibage, chibage chinenge chida unyoro huri pa12.5%. Chimwe chezvinhu zvinoda kuchengetedzwa kuchenesa nzvimbo yavachida kuchengeta kurikidza nekufirita kana kuti kugadzira denga kuitira kuti nzvimbo ichengetedze zvakanaka gohwo. Vanofanira kushandisa zvakare mishonga inokurudzirwa kuchengetedza zvakanyanya anonzi magrain protectants. Totiona imwe nyaya yakakosha iri inonzi inspection. Inspection ine chokuita nokuti tiri kupota tichiringa ringa here kuti mbeu yaichine hunaku uya watanga takateya. Chimwe chakakosha inyaya yekuti mbeu kana kuti gohwo ratanga kupinda mudura, ndoro tanga kushanda, inonzi iyo first in, first out concept.
Zimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvekurima dzinoti muZimbabwe mune vechidiki vakawanda vakadzidza mabasa ekurima muzvikoro zvepamusoro-soro, asi ruzivo rwavo harusi kushandiswa zvakadzama kuitira kupedza matambudziko akafanana nekurasika kwegoho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa muKenya varikurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekupedza dambudziko renzara, mafashamu nezvimwe zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Varikurwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa ava vanoti danho reKenya rekubvumidza zvakare kutemwa kwemiti mumasango rinodzosera kumashure donzvo rekugadzirisa matambudziko okonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze aya. United Nations inoti nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uku, kunze kwave kupisisawo zvakanyanyisa mazuva ano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura chirongwa chekurangarira mumwe mukomana wechitema Emmett Till, uyo akaitwa kafira mberi ndokupondwa nevamwe varume vachena muna 1955 kuMississippi. Emmett ainge aine makore gumi nemana uye akapondirwa kuti ainge aridzira mumwe mudzimai wechichena muridzo. Mumwe arikurangarirwa nezvivakwa kana kuti monument ndiamai vaEmmett vanonzi Mamiti Mobley, avo vakatangawo kurwira kodzero dzevatema mushure mekuurayiwa kwemwana vavo, vachinzi nevakawanda ndivo vakabatsira kubatidza mwenje wekuti vatema vatange kurwira kodzero dzavo muAmerica vachipikisa mitemo yerusarura ganda. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mitengo yezvinhu yatanga kudzika zvichitevera kusimba kurikuita dhora remunyika. Semuenzaniso, mitengo yezvinhu inonzi yakadonha nezvikamu zvinodarika 10 kubva muzana kana kuti -15.3% kubva muna chikumi kusvika muna chikunguru. Mutoreri wenhau Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zvirongwa zvehurumende kuburikidza nebhanga reRBZ nebazi rezvemari zvave kuunza kudzikama kwemari yemunyika nemitengo.
Mitengo yemari wakatombotaurwa kuzi ichasvika pazana rezviuru, asi kumutsika mutema ikoko kana ukatowana mutengo wemazana matanhatu aunoti mwari wangu. Saka ndozvakonzeresa kuti mitengo itewo sekutsaira.
Vagwanyanya vanotiwo
hurumende ndiyo ine simba, nyaya yeshe iri pahurumende, mari dzine kuramba yakasimba. Hurumende ikati mitero, ikati majuti, ikati nezvimwe zvinobhadharwa pahurumende zvibhadharike muZimbabwe dhora. Zvinoreva kuti mari yeZimbabwe icharamba ichitsvagwa.
Asi imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr Eddie Mahembe vanoti mitengo haisi kunyatsoderera kumaruwa.
Zvinoita sokuti Zimbabwe dhora rava kuwana simba, asi hatisi kuzviona zvichiitika. Kwatiri kunoku kwakarasa kuzaka, tiri kungoona kuti unenge uchida 6,000 RTGS kutenga 1 US dollar. Saka hezvi zviri kuitika kuHarare koko zvita zvokuti Zimbabwe dhora riri kuwana simba, asi pano kwetiri hatiri kuona simba racho. Mitengo iri kutowedzera kunyanyanya kuno kumaruzevha.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuona shanduko iri kutaurwa nekuti mitengo ingori payaive kare muzvitoro.
Ruzhinji runongochema kuti vanhu vakawanda havasati vaona zviri kutaurwa nevamwe zvekare mucommunity vanoti kana musociety vanoti zvinhu zvinenge zvaanane. unani wacho hakusati waoneka.
Izvi zvatsinwa nemukuru wesangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Samuel Wadzai.
Pane vamwe vatinzwa vanenge vakutaura kuti even ma mitengo yezvinhu mumashop yadzikira kuburikidza nokusimba kweZimbabwe dollar. Aya manyepo nokuti isu tisiri kutenga mashop aya. Hameno mashop avari kureva iwo. Mukapinda izvezvi muma major retail shops, munotoona kuti mutengo wehupfu wanga ungoriko last month ndiwo ungoripo, kana kuti kutoti wakatowedzera. Mukapinda muchitanga kutarisa mafuta, sugar, ma basic commodities, hapana chambodziswa. Izvozvi saka kana maauthorities achiti mitengo iri kudzika kunenge kuri kunyepa, nokuti isusu tsagiridzo yatakatoita seboka takatoona kuti hapana chadzika.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka. Banga reRBZ rinoti kusunungurwa kwemitemo yekuchinjwa nekutengeswa kwemari yekunze pamusika weforeign currency exchange market kwabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo hurumende yavo ichasunga vanamuzvina bhizimisi vanoramba kudzikisa mitengo kana kutengesa zvinhu nemari yemunyika. Asi mapato anopikisa akaita seCCC anoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Munhau dzemitambo, komiti yeZimbabwe Olympic Committee yakadoma muzvare Malin Chiedza Gadzirai kuti vave mukuru wayo kana kuti chief executive officer. Muzvare Gadzirai vari kutora basa rakasiwa navaSteven Mudawarima, avo vakasiya basa mushure mekutungamira komiti iyi kwemakore maviri. Mugoziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata muzvare Gadzirai.
Ndati ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuona basa iri kwandoita. Ndichinyanyotarisa mainterview akaitwa mukutsvaga basa irori nekubvunzwa nevakuru vakuru mibvunzo yakasiyana-siyana, vachinyatsoda kunzwisisa kuti ndaizokwanisa iri kuita basa iri. Saka kuwana kwandoita basa iri kuri kundifadza, zvakare kuri kundichallenja. Kune machallenges akati wandei munyaya dzezvemitambo, ende kune vechidiki madzimai echidiki ndingangoti aiwa mabasa ariko uye tinozvikwanisa, ende usazvitarisire pasi uchifunga kuti kuti basa iri ndingazorigona here, ko ndichiri mudiki kana kuti ko zvinozofamba sei. Unongoti unofa waedza sezvandakaita. Ndakangoti rega ndimboedza, zvichienderanawo futi nemabasa andakamboita ndichishanda munyaya dzenhabvu, ndichishanda futi kakawanda munyaya dzezvemitambo. Saka ndakangoti rega ndimboedza.
Tinoona kuti makambobatwa negomarara munguva yapfuura. Zvamira sei pari zvino? Uye zvekurudziro yenyu ndeyeyi kune vamwe madzimai nyanya vechidiki vari kutarisawo kuti vawane mabasa akaita seiri ramawana?
Ndakabatwa negomarara makore mashoma apfuura. Ndikarapwa ndikaitwa treatment akasiyana-siyana, anosanganisira kupiswa, anosanganisira chemotherapy nekuvhiiwa kwakasiyana-siyana. Pari zvino ndingati ndiri munguva inonzi remission, nekuti gomarara racho harisati ranzi hapasisina, asi matreatment akapera. Saka ndiri panguva yekuramba ndichivhenekwa, ndichinyatsoongororwa kunzi gomarara racho harisati radzoka here, pane chingaitika here kuti ridzoke. Saka ndinogara ndichienda kunovhenekwa, asi ndingangoti ndave nani chose pane zvandaiva pandakabatwa nechirwere chegomarara. Asi ndinoshuvira kuti pachapfuura makore mashanu ndopandichazenge ndakunzi cancer free.
Muzvare Malin Chiedza Gadzirai vari parunhare kuLondon naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisawo zvabuda mitambo yenhabvu kumakundano makuru emadzimai kana kuti FIFA Women's World Cup 2023. Philippines yarwa New Zealand 1-0. Switzerland yaita mangange 0-0 neNorway. Makundano aya ari kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. mchirongwa chedu che live talk the connection na 8 PM. Tirikutaura nevechidiki nezvegadziriro yesarudzo paine kunetsana pakati pehurumende nevanopikisa panyaya dzekurambidzwa kuita misangano uye kuzapiwa mikana panepfenyuro kwevanopikisa. Aiwa, vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.